DC.
Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 zvita December 2021 makacherera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 TV muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Ichipindura mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Election Resource Center inoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoshoropodza hurumende nematanho ayo matsva ekurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19. America inozivisa kuti yawana munhu wekutanga munyika ane mhando yecoronavirus yeOmicron. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chitaura mumusangano wePolitibro yebato ravo nezuro, mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano uyu kuti kurudziro yekuvandudza mitemo yesarudzo iri kuitwa haina maturo, vachiti Zimbabwe yakaisa mubinduro rayo remutemo zvese zvinodiwa neSADC panyaya dzesarudzo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobosibunu vaudza Studio 7 kuti mumashoko avo vaMnangagwa vanoita sekuti havachatarisiri kuti pane zvingade kugadziriswa pamitemo yesarudzo dzemuZimbabwe. Vachipindura mashoko avaMnangagwa, vaBobosibunu vanoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe kuti zvigofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera.
Isusu Elections Resource Center matatira tinoita nyaya dzemutemo wesarudzo ndedzekuti nguva nenguva pane zviga zvatinofanira kunge tichitarisa nezvazvo kuti zvingawedzeredzwa sei kana kuti zvingakudziriswa sei kuti zviite mutsarudzo dzedu tifambe zvakanaka. Saka tinoona matauriro avaita ari ekuti havachatarisira kuti pane zvingada kugadziriswa pamutemo wesarudzo dzedu. Chinova chinhu chinogona kutikatyamadza nekuti tinotarisira kuti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinogona kunge zvichida kuti zvigadziriswe tigozofamba zvakanaka musarudzo dzinotevera. Saka chinhu chinogona kutishamisa kuti vanoona kunge sarudzo dzinoitwa kamwe chete temo inenge iriko iyo igoramba yakamira sezvayanga iri kubva nechikare. Saka chinhu chinoshamisa nokuti pavakadeedza nyika dzekunze kuti dziyo kuzoonawo nye shamwari dzekunze kuti dziyo zoona sarudzo dzakaitwa muna 2018 pane zvizhinji zvakataurwa nezvazvo zvaida kuti zvinge zvigadziriswa kutarisira sanganisira nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemafambisirwo esarudzo acho. Sakureva kuti izvo zvinhu izvo izvozvo vari kuzoona kunge zvinhu zvinenge zvisina kuita sei, zvisina kunge zvakavakoshera.
Kana pasina chaitwa pamusoro penyaya iyi, munoona sei sarudzo dzemuna 2023?
Kana tichitarisa kuti sarudzo dzemuna 2023 dzingaitwe neatingati maconditions akanga ari mumuna 2018, zvinoreva izvo kuti dzingazotarisira kuwana mabudiro azvakaita kana kuti mafambiro azvakaita muna 2018 ariwo mabudiro azvinoita zvekare muna 2018. Sakureva kuti kana bakaitika mhirizhonga kana sarudzo dzinofamba zvakanaka, kana vanhu vasina kuidzipikana nesarudzo dzakabuda muna 2018 ndo zvatinongotarisirazvezvisatibuda zvikare. Sakureva kuti mikana yevagari vemunyika kuti vange vachisarudza hurumende yavanoda inogona kunge zvekare ichizenge iine matambudziko ainenge ichisangana nawo. Sakureva kuti vagari vavhoti vachisangana nematambudziko mamwe chete iwayo pachinge pasina zvinogadziriswa kuti nyaya idzodzo dzinge dzichizofambirwa nadzo vachati kuti zvizvatingagadzirise panyaya dzisarudzo dza 2023 kuti dzibude zvakanaka vanhu vachizvitambira zvinenge zvakuramuta kuzeiko.
Vamunangagwa vakataurawo pamusoro pezvakataurwa nesadhak kana kuti mitemo yekuita sarudzo yakabva kusadhak vachiti Zimbabwe ine zvose zvinodiwa nesadhak mubumbiro romutemo rinokwanisa kuti maelections aite. Chamunoona chii chinotaira pane zvinodiwa nesadhak? Zvinodiwa nesadhak hazvikwanisi here kuti zvishandiswe kuita sarudzo dzakanaka muZimbabwe?
Handotiza nemvunzo iyoyo. Chatinotarisa isu kana chitarisa bumbiro remutemo chizonotarisa zvekare zvinotaurwa nesadhak, tikutarisa kuti Zimbabwe iri kufambirana here naizvo zvose, nzira mbiri idzodzo iri kufamba nadzo dzose here? Saka natatongotarisa tichiisa madziso edu panyaya mbiri idzodzo, tinoona kuti Zimbabwe iri kutadza kufambirana nezviga zvinotarwa nesadhak, igotadza zvekare kufambirana nezviga zvinotarwa nebumbiro remutemo wenyika yedu. Saka ngatike muenzaniso wekuti vatongi vematunhu vatingati matraditional leader vanofanira kunge vari vanhu vasingasapote chirubato rezvematongerwo enyika kana tichitarisa chapter 15 yeconstitution yenyika yeZimbabwe. Asi kana tichinge tadzodzokera pakunotarisa kuti zviri kuitwa nemazvo here, tinoona kuti vamwe vavo vari kutobuda pachena kuti isu tinosapota nanga, tigosapota nhingi, tigosapota nhingi. Saka izvozvo zvatotiratidza zvega pachena kuti sarudzo dzatikuita sei hatifamba zvakanaka. Tinotarisa zvekare pakunzi peaceful election, free fair election. Tikatarisa izvozvo chete zviri musadhaki, zviri kunyika yedu mukonstitution nebumbiro redu remutemo wenyika yedu yeZimbabwe, tinoona kuti hazvibudi. Nekuti kana tikati tinoda kuvhota zvirungu hatiri wani, saka zvinozoita here kuti tinge tiine yatingati a fair election tisina access to the voters room? Saka mibvunzo yatinenge tiinayo sevagari vemunyika iyoyo kuti tinenge takuchigeja kuti sadhaki yati zvakati, Zimbabwe yati zvakati, asi isisi tiri pacho.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kushoropodza hurumende nedanho rayakatora rekuti wese munhu anenge achibva kunze kwenyika ange achivhenekwa kuti haana here denda recovid-19 paachishandiswa michina yePCR uye kuti ange achimbogariswa kwake ega nemari yake. Vamwe vari kuti hurumende iri kumbunyikidza vanhu pamwe nekutyora kodzero dzevanhu ichishandisa mutemo wokudzivirira kupararira kwecovid-19. Izvi zvinotevera matanho akaomarara akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechipiri senzira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hutsva hweOmicron. Vamwe vari kunze kwenyika vanoti matanho aya akaomarara zvakanyanya zvekuti akanangana nekutadzisa vari kunze kuenda kumusha munguva yezororo rekisimusi. Asi vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vari kuBritain, Dr. Simba Mabaza vanoti izvi hazvinei nezvematongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga chekuti nyaya iripo haisi nyaya yematongero enyika. Kune vazhinji vari kuda kungoti chese changoitika vochisa into politics. Saka iyi nyaya iri apa inyaya yekuchengetedza utano hwevanhu, utano hwemhuri yako, utano hwenyika, zvotanga newe nemhuri yako zvopfuurira kuenda kunyika yose. Saka matanho apiwa inini ndinoagirawo zvakare kuti kana hurumende ichiti mashops akuvhurwa na6% tani 1 hour less, in other words it's just a way yekudiscourage vanhu kuenda kumashops kwacho, vachiziva kuti ndino zvakasika kuenda kumba. Saka kana usina reason yekuenda kumashops gara kumba. Saka dziswa kuita curfew haidzivirire chirwere, asi inodzivirira pfungwa dzako kuti usaone kana usanzwe wakasununguka kuenda mutaundi uchiziva kuti ndichakasika kudzoka ndingazoshaya transport. Saka matambudziko anokonzerwa nekupinda muguta nekukasika kudzoka aya anoita kuti uzvigadzirire wega, usaende kana pasina chikonzero chekuenda. Saka in other words, you have to go when it's necessary.
Asika Dr. Mavaza, kuna waruguti iyo ma restrictions kana mitemo iyo yekungo itazana lockdown nekurambidzwa kufamba famba nezvimwe zvakadaro handizvo zvinopedza dambudziko re COVID-19 munoti
yes I agree with you kuti ma curfew nemamwe ma restrictions ari kuitwa iwo eka habatsire kudzivirira chirwere asi anobatsira pfungwa dzako uwe nemufungo wakasiyana pakuenda pakaungana vanhu ukafunga kuti hapatiri kuungana tichapfeka masiki zuva rese unotiza takairuti zvinokosha here kuti ngendiripo obva akati waregedza kuenda
ko panyaya yekuti wese ari kudzoka munyika ari kupinda munyika anofanira kunge achiitwa PCR test iyo uye achizogariswa kwake ega kana kuquarantine ndo iri kunyanya kugunun'unwa nevakawanda Dr. Mavaza
tikanzwisisa idea inonzi polymerase chain reaction kana kuti PCR test ukawanikwa usina chirwere shuwa andione chikonzero chekuti uende unovhariwa kwakavhariwa vamwe ende pane yatibari discrimination iri kuitwa nehurumende isiri kuzviona nekuti munhu anenge ane mari yake anoenda kuhotera yaanoda unogara ikoko kusvika mazuva ake apfuura asina mari yake akuenda kubhombera saka anokwanisika kubatwa nechirwere munhu akagara kubhombera haana kubatwa because aenda kubhombera abatwa because haana mari yekuenda kusiri kubhombera saka hurumende inofanira kuti kana yasina kuchengetedza vanhu ngavaise kumahotera ese kana yasina kuti haina mari yekumahotera ngavatenge marestrictions ekuti kana uchinge usina chirwere obvumidzwa kuenda kumba ozvichengetedza uri kumba
asi Dr. Mavaza matanho iwayo hamuzoona here achikonzeresa nyaya dzeuori kubvira pakuwanikwa kwemacertificate ekuti vanhu vakatestwa kana kuvhenekwa utachiwana kusvika kune vanenge vachizopinda munyika vachishandisa miganho isiri yakatarwa nehurumende kana isiri pamutemo
ndo pane dambudziko zvinofanira kuti tiimprove our border patrol system kana patinge patira mutemo variko dziriko nhubu nenharadada dzinogona kupinda nepakasiyana-siyana mapatrol system edu munguva ine yecovid akawadzwawo uyezve munhu ari kumamisha mudzimba mumadhorobha ukaudzwa kuti muenza akauya kwauri asina tsamba yekuti abva kuanga akachengetedzwa dedza mapurisa zvinoita kuti vanhu vasanyanye kupoya vachiuya kumba because vanozva tikasvika kumba ikoko kunyange vari baba kana mai unogona kubvunzwa nasabhuku kana nevanhu vomunzira kuti iwabva wanga usimo munyika muno kune tsamba here yekuti uchiuya kuzotibata saka munhu wese mupurisa wemumwe munhu saka izvozvo zvinotipa shungu yekuti upenyu hwako huri parumananzombe saka unofanirwa kuona kuti wachengetedza upenyu hwako nevevanhu vari munharaunda mako
vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanup f Dr. Simba Mavaza vari parunhare kubritain najonga kandemiri westudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingovapa zviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvichatanga vava zviuru mazana matatu ane makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi matatu nevanomwe 135,337 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe zvine makumi mana nevasere 3,809,048 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere ane makumi matatu nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri 2,830,542 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi kuti Zimbabwe inoda zviuru makumi mapfumbamwe 90,000 zvevarairidzi zvichitevera kuziya basa kwevarairidzi vazhinji vachinotsvaga mafuro manyoro. Munewsday makare, zvikoro zveboarding zvakazvimirira zvakawanda zvinonzi zvavharwa mushure mekudzosera vadzidzi kumisha yavo zvichitevera kupararira kwecovid-19 muzvikoro izvi. Mugwaro raro nechipiri, bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita 300 ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakatapurirwa chirwere ichi uye makumi mashanu nevasere 58 vari vadzidzi pazvikoro izvi. MuNewZimbabwe.com vamunangagwa vanoudza United Kingdom kuti irege kupindira munyaya dzemuZimbabwe vachiti Zimbabwe ndiyo ine bumbiro remutemo rinochengetedza utongi hwejekerere kupfuura mamwe ose munharaunda yemusada. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sema mukase studio 7 wakomanaka panyaya dzezvematicha ka dai paonekwa onzi kwaitwa sei chambonyaya netsa chaizvo chii chanyatsonetsa kuti maticha asapuwe mari. Munoziva kuti munhu wese anzi munhu paupenyu nditicha anotanga nyaya idzodzo kubvira kucresh grade 1 kusvika munhu aite degree nditicha ari kuita basa iroro sei wabva wavadzikisira kusvika ipapa. Izvi nezvo vana vakadzidziswa kunyoreswa bvunzo nenyaya yacho ichingotenderera nyaya yematicha bedzi. Saka orihti kana iyo mari iri dzichapuwa vanhu mabhonasi inobeti ivo vari kushaya kupa maticha opei yavo. Vanhu vasabatwa kumeso mhani hurumende ngaione zvekuita nematicha ende kuratidza kuti havana hanya nevanawamwana vavo vana vari kudzidza kunze kwenyika vatidzwai vasina basa nematicha because hazvivabatsiri. One, maticha havana basa navo nezvikoro because vana vari kudzidza kunze. Two, mahospital havasi kupakana mishonga kana kudii.
Pastudio 7 apo makadiko makadiko tinofara nenhau dzese dzamunotipa nekutitumira awa tinofara chaizvo. Ini zvangu ndinoitwa Dererwe Chezu ndiri apo pagochereni apo nepagandawe apo. Saka ndinofara zvangu ini nenhau dzese dzamunotipa ndongorwadziwa zvangu nevanhu vanoponda vamwe vanhu vachipinda mukati menzira vanoponda vamwe vanhu vasikasungwi. Zvinondirwadza izvozvo kudai gavhumendi yaipindira munhu anenge achienda kundoitawo mashozi ake arege kuposwa nemabara munzira. Izvo zvinondishungurudza kereki izvozvo. Ngative nyika yakanaka, nyika ine unhu, tisakuwadza vanhu vanoronga vachida kundotsvagawo kuti rusununguko rurepo. Tisanetsa vanhu vanenge vachida shanduko. Hai, ndinoti kuna avo mukoma wangu uyo ane amusa yake pati nozi APD iyoyo ngaive pati yakanaka mukoma Peter. Ngaisava pati yakaita sevana mwonzora inongozi ipati inotora mazita evanhu. Yenyu ndaifarira because ipati yasvika ine zita rayo. Ipati yasvika isina kutora zita reumwe munhu. Saka ndinoda kuti kuti munge muri opposition party yakanaka inozivikanwa kuti muri kuopposa chii, kwete kungoita opposition party isikazivikani kwayakamirira inotya nekutaura kuti iri kuopposani, kwete kuita opposition party inoopposa imwe opposition party. Musadaro mugoma wangu, pati yenyu ndaifarira.
Makadii vana mugoma tanonoka wandi. Izvo zvinoshamisa zvandatonzwa kune avo vachinamasa zvatanzwa kunyuzi. Ndozvavangaisa maziso kuti kwai vasaona mari yekukambena izvo vachikona kuita nezvebato ravo. Chero mari ikauya vakakambena zvakonesa zanupf kuvhoterwa here izvo. Ngavazive zvokutaurawo vanhu vezanupf. Chapu chapu zvinotongova pachena kuti vanoziva kuti bato guru rinopikisa nderipi muZimbabwe. Ndora vanonyatso kurwisana naro ndizvizvi zvinokuonesa. Bato guru rinopikisa vari kuziva kuti MDC Alliance yaadvocate Nelson Chamisa. Ndozvavanoziva izvozvo. Saka musashamisika mundiona vachinyanya kurwisana kudai vanotozviza kuti ndo opposition party huru, asi kuti ivo vane yavo yavakapa huguru. Asi vari kuona kuti shuwa haina kana masimba haina kana.
Mangwanani yakanaka shamara restudio 7. Zita rangu ndozi Mafira Kureva. Nauya ndaide kwedzokutaurawo nyaya yekuti
tibatire iyo kune vanhu vemabhazi vanotakura vanhu from South Africa to Zimbabwe. Mbavha dzamadriver iwaya nemakondakta ndo dzatomba vahombe because mari dzevari kuchaja vanhu mukati merwendo umo hadzisi charidzo. Mari unocharja uri kuoffice wobhadhara wopuwe tiketi. Madriver anenge ainewo mari dzavo dzaachada kuzochajawo mukati merwendo imomo. Saka tinoti varidzi vemabhazi dai zvaibvira vaibarwa vachaje mari dzese dzinodiwa woziva kuti kana wagare mubhazi wagare mubhazi hapana mari imwene yauchapuwa ende vazviro zvaaro togara achiziva kuti kuno anotakura anhu anenge akaobva steya amwe anhu asina macetifiketi zvinhu zvaanoziva saka zvinhu zvakaita seizvozvo dai zviri nani vaizviadhiresa vari paofisi vanga vachitenga munhu tiketi kwete kuzoti madhiraivha wazotanga kushukumidzana neanhu murodhi zviro izvozvoizvo hazvipi chibiro chakanaka ba anenge akutoita set of like vaakubire vanhu amwe anhu aakutodzikiswe munzira nekuti bazi hauna kutipe mari yekuti kwazi hauna pasipoti but kunoku ndabhadhara ndepatiketi amunomubvira mazvitaura
ini ndoitwa wabhaka ndiri kuno kuchavhanga ndiri kutaurawo pamusoro pemashoko ataurwa navapatrick chinamasa kuti vari kuda kuti ivo vari kuongorora MDC Alliance kuti ichakwanisa kupiwa sei mari kuzotsvaga rutsigiro kunai mari yacho iri kubva muhumwe nezanupf here ivo vari kukwanisira havasi kuziva here kuti aiwa kune inonzi MDC Alliance nai weduve munotsvagireiko zvinhu zvisi zvenyu siyai wapiwe mari dzava vanenge vari kuda kubatsira vamdc Alliance vana veshanduko vasina zvavanoita kune vamwe vanhu ko imi vezano chakurwadzai chiiko ipapo chekuti umwe munhu kana achina achida kubatsira imwe nyika ichida kubatsira MDC Alliance iri kubatsira vanotamburana ko imi garaika nemari dzenyu ini ndazvodiwa ii zvandirwadza ndo saka tichiti zano inouraya ine humhondi haite chakanaka inongoda kuti iyo chete dai yagara ichidya matungu enyu mugara muinawo ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reWorld Health Organization rinoti mhando yeCovid-19 yeOmicron yave kuwanikwa munyika makumi maviri nena 24 pasi rose. Ukuwo bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenter for Disease Control rakazivisa nezuro chipiri kuti America yawana munhu wekutanga ane utachiwana hweCovid-19 hwemhando yeOmicron. Zvese izvi zvaitika mukati mesvondo South Africa yazivisa kuti yawana imwe mhando yeCovid-19 yakazopiwa zita rekuti Omicron. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica munyaya dzezveutano Dr. Anthony Fauci vakaudza vatori venhau kuti murume akawanikwa aine utachiwana uyu mugari wemudunhu reCalifornia akabva kuSouth Africa svondo rapera uku akanga aenda kunoshanya. Dr. Fauci vanoti murume uyu akange akabaiwa nhomba dzake dzeCovid-19 uye akadzoka kuAmerica musi wa22 mbudzi akazowanikwa aine utachiwana uhu musi wa29 mbudzi. Vachiti murume uyu haasi kurwara. Dr. Fauci vati vezveutano mudunhu reCalifornia vari kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemurume uyu kuti vaonekwe kana vakatapurirwa utachiwana uhu. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti tinzwe zvizhinji.
Wekutanga ati apiwa diagnosis yeOmicron variant asi zvinongoreva chete kuti ndiye munhu wekutanga atawana kuti ane utachiona hwemhando iyoyi. Hazvirevi kuti hamuna vamwe vanhu muno muAmerica vane utachiona. Tinotofungira kuti tichawana vanhu vakati wandei kana vaakunya kuongororwa. Munhu uyu kuziva kwatiri kuita akapinda munomu muAmerica. Pinda musi wa 22 November akazotestwa musi wa 29 November. Ndopa tiri kuziva kuti tanga tava nemaconclusive results. Munhu uyu hongu akanga amboenda kuSouth Africa akadzoka. Asi tinoda kuti vanhu vazive kuti chekutangisa chakanyanya kukosha ndechekuti munhu uyu haasi kupresenta semurwere, haasi kurwara, akangotestwa nekuti munhu anga abva rwendo. Uye munhu uyu anga akabayiwa nhomba dzake dzakakwana, ndosaka asiri kurwara. Zvinotaira kuti zvatinogara kuchenjedza vanhu kuti bayiwai nhomba dzenyu, zvinokubatsirai kuti kunyange mukatakura umwe utachiona musanyanya kuzorwara zvinoendesa panhoo nokuendesa kuzvipatara.
Pane zvati zvataurwa here pamusoro pemunhu uyu kuvanhu vari munharaunda yaanogara?
Vanhu vese vaakasangana navo kunharaunda yeSan Francisco, California, nemundege maakafamba nevanhu vaanga achifambidzana navo kubvira zvaakasvika muno muAmerica, vanhu vese ivavo vari kuitwa contact tracing, zvinoreva kuti vari kuteverwa nemapazi ehurumende dzematunhu ikoko, vachivatsvaga vachivataurira kuti imi makasangana nemunhu utawana aine utachiona hwemhando iyi. Asi tinoda kuti vanhu vazive kuti vazhinji vacho vachivawanikwa pari zvino, ongororo dziri kuratidza kuti havana kunge vatakura utachiona kubva kwaari. Zvakare zvinotipa manyukunyuku nekuti tinoziva kuti kana munhu akabayiwa nhomba dzake dzagara dziripo dzakakwana kuti azorwara neutachiona kana achinge ahubatira, ane mukana mushoma uye ane zvakare mukana mushoma wokutapurira vamwe vanhu. Saka zvinodzokera zvakare kunyaya yepublic health messaging yatinogara kutaura kuti vanhu ngavabayiwe nhomba. Uye zvinofadza kuti vanhu vazhinji vati vaongororwa pari zvino vakasangana nemunhu uyu vari kuonekwa kuti havana kunge vatapura utachionawo uye hapana ari kurwara, chinova chinhu chakanaka.
Hurumende yeAmerica iri kuitei pamusoro penyaya iyi?
Hurumende yagara ichitozviziva kuti mune vanhu vane utachiona muno muAmerica, kwangosara kuti tivawane kuti vari kupi. Asi iri kutora nyaya iyi sechinhu chakakosha zvikuru, kana kuti yatingati very serious matter. Nokuti vanhu vakawanda vatiri kuona vari kurwara pasi rese, zvakanyanya nemhando iyi, vanhu vasina kubvira vakabayiwa nhomba. Saka hurumende iri kuedza kuti ipamidzire simba rayo rokuti vanhu varambe vachichenjezwa kuti vabayiwe nhomba. Uye hurumende zvakare, hurumende yenyika yese yeAmerica pamwe chete nehurumende dzematunhu dziri kuitawo intensify nyaya yekuti kana vanhu vachipinda muno muAmerica, muchaona kuti kutanga kwekupera kwesvondo rino vanhu vese vaakupinda muno muAmerica zvisinei kuti wakabva nezuro kwawakabva watetwa, vachasungirwa kuti vange vachiongororwa netest inonzi PCR. PCR ndiyo mhando yetest kana kuti iongororo inoratidza kuti munhu akatakura utachiona here. Ndingade kuti muchidimbo vahwande vateereri venyu vazive kuti pane musiyano wematest aya. Matest mazhinji anonzi maantibody kana kuti maantigen test anowanzokuitwa anotsvaga kuti iwewe munhu watestwa kana kuti waongororwa ropa rako uri kugadzira here masoja ekurwisana neutachiona. Asi dambudziko rinoitika nderekuti kazhinji kuti iwewe uzogadzira masoja ekurwisana neutachiona kuvazhinji vanhu vanogona kutora mazuva anokwana svondo kana gumi neanoraudzira vasati vagadzira masoja. Saka paka ukatestiwa usati watanga kugadzira, test inobuda ichiti negative, asi hazvirevi kuti hauna utachiona. Tozoenda kutest iya inonzi PCR, polymerase chain reaction test. Test iyi ndiyo inotsvaga kuona kuti une RNA here kana kuti une ruvara rweutachiona here. Iyoyo ndo chesi gold standard yemhando yepamusorosoro. Saka muchaona kuti vanhu vese vanopinda muno muAmerica zvisinei kuti wabva kuBritain kana kuti wabva kupi, vachasungirwa kuti vange vachiongororwa pavanongopinda pamaairport kana panzvimbo dzokupinda nadzo muno muAmerica.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ichipindura mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Election Resource Center inoti nguva nenguva panoitwa sarudzo pane zvinhu zvinoda kugadziriswa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoshoropodza hurumende nematanho ayo matsva ekurwisa kupararira kwedenda reCovid-19. America inozivisa kuti yawana munhu wekutanga munyika ane mhando yecoronavirus yeOmicron. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.